Muna chivabvu gore rapfuura vamudhenda vakarambidza kupfekwa kwemabhachi kana kuunzwa kwemireza yenyika muparamende mushure mekunge nhengo dzebato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navamoge Tsvangirai dzauya dzakapfeka mabhachi ane mavara emireza wenyika pamwe nemireza yacho mudare. Vakaita izvi mushure mekuratidzira kwamufundisi Evan Mawarire pasi pechirongwa chavo chehashtag This Flag. Asi kunyangwe hazvo vamudhenda vakange varambidza kupfekwa kwemabhachi ane mavara emureza wenyika, nhengo dzeMDCT dzakaita savasaruwaka dzakaramba dzichiuya kudare dzakapfeka mabhachi aya, izvo zvakazoita kuti dzidzingwe mudare. Mushure mokudzingwa mudare kaviri, vasaruwaka vakazokwidza nyaya yavo kudare pamusoro vachiti havaoni chakaipa pabhachi ravo, uyewo vachiti semutenderi wechirasta vanopfeka bhachi rine mavara echitendero chavo awo akafananawo nemavara emureza wenyika. Vasaruwaka vanotiwo vamudhenda vari kutyora kodzero dzavo nekuvadzinga pamwe nekuvarambidza kupinda muparamende. Asi vamudhenda vanoti vakatopa mutongo panyaya iyi uye vanopiwa simba rekuita izvi nemutemo weparamende weStanding Rules and Orders. Asi gweta ravasaruwaka vakudzai kadzere vaudza Studio 7 nhasi kuti hapana chakashata pabhachi ravasaruwaka uye vanoda kuti dare pamusoro ripe mutongo wekuti zvakashata here kuti munhu apfeke hembe kana bhachi rinoenderana nechitendero chake, uye kuti chii chakaipa kuti vanhu vapfeke hembe dzine mavara emureza wenyika yavo.
Aiwa, isusu tiri kuti vasaruwaka vanoenda vane chitendero chavo chechirastafarian, saka ruvara ruri pahembe dzavo runoenderana nechitendero chavo, hazvinei ne flag yenyidzwe semurastafarian kuti vange vachipinda muparamendi vakapfeka jaketi rine mavara akaita seavainawo red, green, black neyellow.
Pamashoko avamudhenda ekuti vanopiwa simba rekurambidza nhengo idzi kupfeka zvadzinoda, vakadzere vanoti maStanding Rules and Orders eParamende anotaura chete kuti nhengo dzedare dzinofanira kupfeka mabhachi, asi haataure ruvara rwemabhachi anofanira kupfekwa.
Speaker of Parliament vamudhenda havana masimba ekuti vaite zvavari kuita. Isu chatinofungira chete ndechekuti vari kuita zvematongerwo enyika zvepolitics, kunyanyanya nekubuda kwakaita This Flag last year. Gore rapera iri zvinenge zviri kuvarwadza chaizvo chaizvo kuti nhengo dzeparamende dzipinde muparamende dzine majaketi akadaro. But isusu tiri kuti aiwa, vasaruwaka havasi kupfeka flag, aiwa, chavari kupfeka ijaketi asi rine ruvara rwakada kufanana nezimbabwen flag, uye ruvara ruri pazimbabwen flag ndiroro futi ruvara runoshandiswa nemarastafarian. Saa tiri kuti chitendero chavo ngachichengetedzwe.
Asi vamudhenda vanoti hapana chinoshamisa pakudzingwa kwavasaruwaka mudare iri. Vakapfeka zvisingadiwe pamutemo vachiti handivo vega vakadzingwa mudare nekuda kwaizvozvo. Vanoti semuenzaniso vajustice mayor wajajena vezanu PF vachimirira gokwe nembudzi yamunational assembly vakadzingwa mudare iri mushure mokunge vapinda vakapfeka zvipfeko zvebato ravo muna chikunguru. Vakadzere vanoti vapedza kugadzirira musoro wenharo kana kuti heads of arguments, uye vanotarisira kuti nyaya yavo ichanzikwa mwedzi unouya. Muna gumi guru mapurisa akapinda mudare iri nechisimba mushure mokunge mamuka mirizhonga, apo mumiriri webudiriro munational assembly vakosta machingauta vakapinda mudare vakapfeka bhachi rakaita seravasaruwaka vakaramba kubuda mudare mushure mokunge vanzi vabude vanobvisa bhachi ravo. Vamudhenda neparamende vari kumiririrwa negweta vaSimplicius Chiambakwe panyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaChiambakwe panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.